Ndaisambofunga ndichachema nemujolo. Kuswera ndorara ndichitema nemusoro. Wakamboti ndoda richitsva richibvira muchiitirana zvese muchisipa kwamwe musi wongomuka zvinhu zvese zvalolo. Now it's a bit tricky tricky. That's what I'm gonna say I'm cheeky. Your best and I'm gonna look a dicky dicky. Plus you've been acting too sneaky. Tell me, tell me, tell me naika. Kuti paka penda mweka na usisa de taura. Usafunge kuti ndiwewe gahaiwa. Otasi ya nadisha wana mumwe chandipa tabo. Achimipa Rudoro wa isandi. Seja o açaíta, a nengue a cozita, o acande gingira, na areia o jambo de pinzira. After 10 I would reply about you online. Omuka uchinditi wakarara kuma 9. Shiri pachena kuti wewe you are lying. Kana usisado sandi westera. Time wakundi tensera. Why? Watu nandipendira. Guwa taito kutengera maruwa. Asina sango jisa msoro. Kutiri mwezuwa ndicha mukanda solo. Tarisira kuti tichavharira na do. Pamwe zvichazonakidza ndanhano ndidawo. Achindi Rudoro waisandipa. Zvese zvawasaita anenge akuzviita. Kandi jinjira nare au jambo ndipinzira. Wewe wakandi jinjira andizo zvandaifungira. But wachinja.
First alive.
The dawn.